Blessing apa hatingati America irikunetsana neZimbabwe. Tingangoti zvedu apa America irikunetsa Zimbabwe. Nekuti maitikiro akaita kufa kwa George Floyd zvinhu zvinorwadza munhu mutema wese ari pasi pano, and zvaifana kungurwadza even murungu chaiye, nekuti kufa wakatsikwa pahuro uchitotaura kuti I can't breathe, munhu achitozinzwa asachiramba akakubata huro. Haisi nyaya yekuti inyaya yekuti tinofanira kutora yakareruka, zvinhu zvinofanira kurwadza munhu wese. Saka ndotokachamadzo zvichinzi America yakuti yakuisa Zimbabwe munyaya iyoyo. Zimbabwe yakangobatawo maoko sezvatinoita pachivanhu, kuti pese pafiwa munhu unotobata maoko, ndo zvakangoita Zimbabwe. Saka kuti America yatoda kunangananga neZimbabwe to make Zimbabwe subject of discussion ipapa kuti Zimbabwe is an adversary of America, that is not true. America ndiyo yangogara yakaisa zvirango zveupfumi paZimbabwe. Zimbabwe ichiti kuti toda kugarisana nemi zvakanaka. Saka nyaya yakaitika kuAmerica inyaya inotorwadza yekuti maybe zvakuitika kuAmerica kuti vamwe wacho vakushayawo nyaya dzevatungamiri veAmerica kuti vangabuda sei maitikiro aita zvinhu, zvinoti ivo ndo vanogara vachizviti panyaya yemahuman rights vanogona.
Vamavhinga munoti kudii?
Nyaya yakaitika kuAmerica yekufa kupondwa kwaGeorge Floyd inoshungurudza zvakanyanya, inorwadza, idambudziko revanhu vatema muAmerica, kunyanyanyanya nyaya yekuti vanopondwa nemapurisa. Tinotenda kuti mupurisa akazviita akasungwa ava muusungwa, asi dambudziko rakazomuka pakati penyika yeAmerica neZimbabwe ranga rava rekuti vatsigiri vehurumende yeZimbabwe vazhinji vanozivikanwa nekunzi varakashi padandemutande reTwitter vakange voita bembera vachiita sevanopesvedzera, vachiita sokuti matambudziko ekuAmerica ekodzero akanyanyisa nenzira yekuti panofanira kunge paine kushora kakanyanya hurumende yeAmerica. Izvi zvaiita sekuti vanhu vari kutaura varakashava vari kutaura muzita rehurumende, ndodambudziko rakaitika. Nekuti chakakosha kuti nyika yeZimbabwe iremekedze kodzero dzevana veZimbabwe mukati mayo, kwete kumira pachuru ichitarisa zvinoitika kure uko. Kana isu tichitaura kuti pane murume akapondwa nemapurisa kwaBulawayo, nyaya iyoyo haina kutambwa. Pane vasikana vechidiki veMDC vakapambwa, vakashungurudzwa, vakarohwa, asi vanhu vakazviita havasati vasungwa. Zvese izvi vanenge vasingadi kuti vazvione varakashi. Vanenge vakamirira kuti kana pane changoitika mukati meAmerica voridza meterwa, voridza mururu, vorwa bembera. Hazvisi izvo, zvinovhiringa kudyidzana kwakanaka kunenge kuripo pakati peAmerica neZimbabwe.
Vamuponda, iwe maonero enyu?
America inonzi developed country, inyika inofanira kunge ichiratidza leadership at the highest level. Zvainenge ichiita hazvifanira kunge zviri questionable. Inofanira kuita zvinhu zviya zvekuti mangwanari wanhu havaone chekutaura sezvaitika ipapa. Ndopandachida kuti vamavhinga vatarisise kuti kosei zviri kuitika, maitikiro ari zviri kuita. Nekuti America inonge inge ichiholdwa at higher standards nekumastandards avanenge vaimpose on other people and on the world, kuti izvi zvakati hazviitiki. Saka nekudaro vanhu vanenge vasinga expect kuti zvavanga vachiti hazviitiki kumwe zvavazoitika mavo sei, ndo panozoti paitika imbalance kataakuona kekuti vanoda kuzonongedza zvigunwe pazvafanira kunongedzwa. Hapana munhu ari muZimbabwe angaita simba rekuudza munhu ari kuAmerica kuti simuka uende kunodemonstrata.
Vamavhinga, petai chirongwa chedu.
Mashoko avamuponda akanaka. Tinofanira kuti tive nekodzero dzinoremekedzwa kuAmerica nemuZimbabwe, uyezve zviri kuitika kuAmerica zvinofanira kuti zvive chimwe chidzidzo kuZimbabwe, kuti kana vanhu vachishungurudzika vachidzvinyirirwa kodzero dzisingaremekedzwi, zvinozongopedzisira zvasvika ipapa pekuti vanhu vanozongopinda mumigwagwa vachiti kusiri kufa ndekupi.